Nasi taita msangano we National Joint Negotiating Council. Wataenda takatarisa kuti hurumende ichachiturira masalary increases. Uro proposal yawe kuwedzera masalaries edu inotambirika. Ndoda kuti nditaure nechiti msangano hauna kuzonyatsofamba zvatanotarisira. Nokuti mari yauya nehurumende ichizoofa haimari shomanana zvikuru. Zvokuti nyangwe mari iyoyo kuri kunzi ikapiwa vashandi haina zvainobatsira inotozovasiya vatova ine waste situation. Saka ofa iyoyo yehurumende tairamba. Kati aiwa imbodzokerai zvakare, mombodzokera patebho, mombononyatsoongorora muuye neofa inoita kuti upenyu hwevashandi hurumende uve uri nani.
Iyo hurumende yanga yauya nemari patafura?
Hurumende ine mari yayauya nayo iri figa rakakura, asi isusu tazoriweka tazoona kuti inozosara ya $97 pamushandi wega wega. Takatarisa $97 zvinhu zvatishungurudza zvikuru nokuti isusu position yatakaisa kugovernment ndeyekuti masalaries edu ataitambira muna October 2018 zvinhu zvisati zvanyanyisa kukwira ndowatanichiti iwayo malevels iwayo dai ariwo avashandisa voshandisa interbank rate kuti zvionekwe kuti mari zvayaitenga ndozvainofanira kuzoramba ichidini ichitenga nokuti nyaya iri papa ndeyekuti mari dzedu tikatarisa purchasing power yakaerodwa nenyaya dzemaprices. Saka tiri kuti aiwa gemu iri kuti riite zvakanaka ground rive level ngatidzokerai kumasalaries October 2018 tadzokera ikoko moaplya interbank rate todzokera patakanga tiri. Saka mukada kuzvitarisa muchazoona kuti hatisi kutokumbira salary increase asi tiri kungoti ngavarestowe value yemari yedu yataitapira muna October 2018.
Mari yamai mapindawo nayo mumusangano wekuti maiti dai mushando wepasi atambira imari
mukatarisa maprices akakwira tenfold zvichireva kuti chaiita dhora ngada kuzvitarisa that's the trend chaakuita $10 zvimwe zvaakatokwira ka15 times. Saka nyaya iripo ndeyekutani kuti isusu salary ye anotambira mari shoma shoma ikawekwa ichiretwa neinterbank rate inoenda pa4750 because yakanga iri $475 saka ikaitwa interbank rate inoita $4750. Saka ndo mari yatanga tichitarisirawo kuti kada kuti zvinhu zvese zvive normal playground ive level tichitarisa kuti tida kugadzirisa nyika tichida kutarisa kutiwo tida kuti vanhu vanoshandawo vawane mari yekuti vakwanise kuchengeta mhuri dzavo ndo the starting point. Saka tanichiona kuti that's the starting point yedu yatanichinayo workers.
Saka muchatarisira kusangana zvakare riini?
Tawirirana kuti tinofanira kuti tisangane vhiki rinosati rapera. Nokuti tichitarisa nyaya iyi tinoona kuti nyaya inoda kuti ikurumidze kugadziriswa nyaya yekuti vanhu havachakwanisi kana kutengera vana vavo zvikafu vamwe havachakwanisi kana kuenda kubasa. Situation yacho iri pagiraundi inotoda kuti kana zvanga zvichigona hurumende ngaikurumidze kudzoka iine mari inotambirika iine mari inoita kuti womushanda akwanise kugara upenyu huri nani achikwanisawo kukwanisa kuya kubasa nokuti zvaakuitikai zvinezvi ndezvekuti vanhu vaakutosubsidisa hurumende zvinova zvinhu zvisingafanira kunge zviri zvinhu zvinoumira zvakadaro. Mukatarisa isusu even neapex council vacho tanga titori under pressure nemamembers ari kuti aiwa takamboti tinoenda kustrike imi mukamboti aiwa ngatimboonai kuda zvinhu zvichagadziriswa mamembers edu ari kudaro kuti zvanga zvadii kuti muite ivoke the strike notice iya yatakaita muna March. Saka zvinhu zvokuti taudza hurumende tikaturira hurumende kuti kwatiri kubvawo uku ndo zviriko saka ivo vari kutozviziva. Saka tavakumbirisa chose kuti kana mukaenda itai kuti kurumidze kusangana mutiudze zvinhu zvingadii zvingatibatsira tose senyika asi kana kuri kuti zvazonetsa hatizivewo kuti apex council ichatitodini asi mangwana zvakare vaakandemiri tine meeting yeapex council kwokwatichanoturirawo tichipiwawo guidance neapex council.